Man, I just dread back. Man, I'm on your
own. Hip hop
icon G. But my still icon G. Rapper, Julie producer. Red Queen and Studios.
Tell him what you got. Mana Munyoro, Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro, Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro, Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro, Kazawa,
Munyoro,
Mana Munyoro, Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro, Mana Munyoro,
Mana Munyoro,
Mana Munyoro, Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro, Kazawa,
Munyoro,
Abasika, Basika, Zinaba, Kaide, Mutaka, Huli, Zemulole, Hawile, Akunjereka, Ogo, Aswai, Omosahi, Kwaroho, Gugumi,
watch me.
Yeah, he kill a rotting to me. Our destiny, when I was savvy. Then you're from Winale Kanku Gabi, Merengi to be reckoned you gabble. Then you're a pasta camba savvy. This is twirling my guru in the merama. He popped on your plum by name. And Tevin, you call it a one you sign in Kabale Kaida Basika, the Barwane.
Watching
when some of you and Kubas and if you're in it. Heavy Alemere, leave your gora. Baby, I'll marry
me. Mana
Munyoro,
Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro, Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro,
Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro,
Kazawa,
Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro,
Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro,
Mana Munyoro,
Mana Munyoro,
Mana Munyoro,
Mana Munyoro,
Munyoro,
Mana Munyoro, Kazawa,
Munyoro,
Julie produce Kazawa,
Munyoro,
Big O West Takakuli,
Munyoro,
Bandman Crusher,
Munyoro.
Salongo tatewo kakuli
Unyoro
Buso da pride
Unyoro
Ekani kelo ni ji
Unyoro
Dokta kano kizabe sike Okudupa ekani banabas
Unyoro
Manager track pack
Unyoro
Learn your heights limits
Unyoro
Tuzunga tugenda tuchiora
Unyoro
Hiti tutera bakaguza
Unyoro
Ndi wakari tuli wakari
Unyoro
Oli wakari tuli wakari
Unyoro
Ndi wakari tuli wakari
Unyoro
Oli wakari Julie Pro
Mwana Munyoro
Mwana
Munyoro
Munyoro
Mwana Munyoro
Mwana
Munyoro
Munyoro
Mwana Munyoro
Mwana Munyoro
Munyoro
Mwana
Munyoro Kazawa
Munyoro
Munyoro
Mwana Munyoro
Mwana Munyoro
Munyoro
Mwana Munyoro
Mwana Munyoro
Mwana Munyoro
Mwana Munyoro
Mwana Munyoro
Munyoro
Mwana Munyoro
Kazawa
Munyoro
Swaiza Uta Kagadi Muhora Hoi Mama Sini Swaiza Uta Uganda I can't tell you your flock king. Otahakana, Evi Alemere, Nivyankora.
Why is that Julie producer thing?